Vashtaura nevatore venaupa muzinda webato ravo paMorgan Tsvangirai House nhasi vari kumirira vaNelson Chamisa munyaya dzesarudzo dzemwedzi uno vaJameson Timber vati vaita musangano sachigaro weZack amai Priscilla Chigumba nhasi apo pavaratidza kusafara nezviri kuitwa neZack izvi. VaTimber vati havasi kufara kuti Zeki iri kudhindisa mapepa ekuvhotera pasarudzo yemutungamiriri wenyika ichiisa zita remutungamiriri weZANUPF uye vari mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamusoro. VaTimber vati kunze kwekuti Zeki idhindise mapepa aya ichitevedzera manyorerwo anoisa vara rekutanga pamberi kana kuti Alphabet, komisheni iyi iri kudhinda pepa iri rine mitsara miviri inodzika ikaisa zita ravaMnangagwa pamusoro pamutsara wechipiri. Zvavanoti zviri pachena kuti Zeki yakatsvaga nepose painogona napo kuti zita ravaMnangagwa rive pamusoro pepepa rekuvhotera.
Pane makandidati 23 vakagadzira ballot paper rine makolamu maviri. Kolamu yekutanga kwakuisa 114, imwe yechipiri yacho kwakuisa vanga 9. Mamiriro azvaita izvo ndezvekuti yakutorawa Mnangagwa achivaisa pekutanga pakolamu yechipiri. Handiti dai kuri kunzi zvanga zvaitwa nemazvo ballot paper right number 1 up to 23 vaMnangagwa kunga dai vari panhamba 15, asi maitira avaita akuisa vaMnangagwa panhamba 1 mukolamu yechipiri. Aiwa vaisirwei ipapo sepasina kuiswa vadumba.
VaTimber vatiwo havasi kufara nemamiriro egwaro revavhoti iro ravanoti rine vanhu vazhinji vari kushandisa kero imwe chete munzvimbo dzakasiyana siyana uye vanhu vane nhamba dzakafanana dzezvitupa pamwe nevanhu vane makore akawandisa. Vati semuenzaniso vakaona mumwe munhu ane makore zana nemakumi mashanu kana kuti 150 years ari mugwaro revavhoti iri.
Handizivi kuti munhu ane makore 150 ari pavhotazi roro izvozvi. Tine pavhotazi roro vamwe vari kubuda vanhu vari paadhiresi imwe chete vamwe vari kubuda vane maid akafanana vaine mazita akasiyana vachivhota mumapolling station akasiyana. Zvaakuita kuti tange kufunga kuti vhotazi roro rimbori right herero.
Zvichakadai vakafanobata chigaro chemukuru anoona nezvesarudzo kana kuti acting chief elections officer muZack vautoele Sligwana vaudza Studio 7 parunhare kuti mutemo unovasungira kuti vadhinde mapepa ekuvhotera vachishandisa Alphabet. Patavabvunza nezviri kutaurwa neMDCT yavachamisa zvokuisa zita ravaMnangagwa pamusoro pabepa rekuvhotera, vaSligwana vati kudhinda maballot paper mumutsara umwe chete unodzika kwaizovadhurira sezvo ballot paper iri raizenge rakareba. Vatiwo komisheni yavo haina mari yakawanda yekufambisa sarudzo vakati vakatotora danho rekuti pose pane vari kukwikwidzana vari kudarika 14 zvisinei nekuti isarudzo dzemutungamiri wenyika dzeparamende kana kuti dzekanzuru vachadhinda mapepa ekuvhotera nemitsara miviri inodzika. Vayeuchidzawo vemapato ezvematongerwo enyika kuti zvekugadzirwa pamwe nekudhindwa kwemapepa ekuvhotera ibasa rekomisheni yavo vakati vemapato ezvematongerwo enyika vanofanira kusiya Zeki ichiita basa rayo zviri pamutemo. Mune imwewo nyaya inechekuita nesarudzo, MDCT inotungamirwa navachamisa nhasi yabvisa nyaya yakakwidza kumatare yekuti mutungamiriri werimwe boka reMDCT Muzvare Tokozani Kupe varege kushandisa zita pamwe nemifananidzo yebato iri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.